organization takai gadzira kuti tigire avo vakatibatsira patanga tichikura. Ndakaenda kuBaptist Theological Seminary Zimbabwe, saka yanga iri nzira yekuti ini nevamwe vakabatsirwa nevechitendero chemaBaptist tikwanise kubatsira kwatakabva. Chinhu chave chikuru ndechekuti tive tinobatsira veruzhinji in the Broadway. Saka project imwe yatinayo ndeyekuti tibatsire zvikoro zviri kumaruwa zvidzidzise vana vachiziva computer and information technology. Saka pamwe pane project yekuti tive tinoita computerize marural high school akafanana nesanyati.
Saka zvii zvamuri kubatsira nazvo kuzvikoro zvamataura?
Takatanga tichida kuti tiise computer lab kusanyati high school. Zvino tikave nerombo rakanaka rekuti mumwe wenhengo yeFriends of Baptist in Zimbabwe vaZedi Chirombe vanogara kuCharlotte, North Carolina, vanga vachishande neimwe organization inoendesa marefurbished computers kunyika dzavanoti madeveloping countries. Saka ndokubva tatanga kuti pane kuti tingotumira chikoro chimwe chete, regai tione kuti tingatumira here zvikoro zvakati kuti, zvichiita kuti mari yekutumira ive inoderera. Saka takazopedzisira taane zvikoro zvitanhatu zvichagamuchira macomputers.
Matauro nezvechirongwa chamakaita chekuunganidza mari, mungatsanangura pamusoro pechirongwa ichi yamuri kuti banquet?
Takave neusiku hwekuimba mhuri yeZimbabwe muDallas area, ndokusangana kuBest Western iri on LBJ naCoit. Tikave nenguva yokunzwa kukurudzirwa tikapiwa nhoroondo yeForbes. Tikakurudzirwa kuti basa irori ratiri kuita rekuita computerize mahigh impact rural schools ifirst phase. Zvakare paikurudzirwa kuti vanhu vafunge nezvimwe zvikoro zviri mumaprovinci asiri kugamuchira macomputers aya, zvikuru sei tiri kufungira materelland nekumidland.